manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 12, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 332 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi gumi vari muHarare kuchiti mumwe chete ari mudunhu reMidlands uye mumwe chete zvakare ari kudunhu reMasvingo. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe vashaya vachiri vana, izvo zvinosiya uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCovid-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277. Vazhinji vevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vakadzoka kumusha kubva kuSouth Africa vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vakabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center, izvo zvave kuita kuti vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakurudzire hurumende kuti ione kuti vanhu ava vachengetedzwa here sezvo vamwe vari kunzi vanogona kunge vari kuzobata chirwere cheCovid-19 ichi kanawo zvimwe zvirwere vave munzvimbo idzi. Pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hunonzi neJohns Hopkins Hospital yekuAmerica wadarika mamiriyoni manomwe ane mazana mashanu ezviuru kana kuti 7.5 million vabatwa nechirwere ichi uye vafa vave kudarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri kana kuti 422,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi avo vave kudarika mamiriyoni maviri vafa vachida kusvika kuzviuru zana negumi nezvina kana kuti 114,000. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vanoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vanoita sekunge ndo chete vari kubatwa neCovid-19 nezvikonzero zvokuti vari kukwanisa kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa kana kuti maquarantine center. Dr. Swanda vanokurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva kuitira kuti zvinge zvichibatsirawo mukuona kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere ichi kwete vari maquarantine center chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere. Kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe. Zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vane chirwere cheCovid asi ndambudzo ndoti havasati vatestwa, ndosaka tisingazivi. Saka zvekutoonekwa kunge vanhu vari kuuya nechirwere vanhu vari kubva kunze asi tinofunga kuti nevakawanda because vanonongoenda chete kana vakurwara uye tinofunga kuti vamwe vanotoshayika chaiko vasina kuenda kupi kunotestwa because vanenge vachifunga kuti aiwa vari kuvanorwara nezvimwe zvirwere nekuti vamwe vanenge vagara vachirwara nemaunderlying conditions o zvirwere zvavo asi vozourayiwa neiyo COVID.
Tiri kunzwa kuti vanhu vagere mumaquarantine center umu vari kunyunyuta zuva nezuva kuti hamuna kugadzikana zvakanaka. Imiwo sesangano munoti
kugara kwevanhu mumaquarantine centers takatoinzwa kutanga vakare chaizvo kuti one hakuna chikafu vanhu vari kushaya zvekudya uyezve maconditions acho haasi kunyatsofambirana nemaconditions anga achikumbirwa elockdown anga achitaurwa nekuti chikafu chaicho chacho chinotoshayikwa saka tinoona kuti nzvimbo dzakawanda dziri kuquarantinewa vanhu inzvimbo dzekuti hadzina kunyatsogadzirirwa kuti vanhu vasadirirana ihwo utachiwana uhwu hwecovid. Nekudaro tinofunga kuti ichokwadi kuti pane vanhu vanotowana chirwere ichi kubva munzvimbo idzodzi dzavanogara nekuti nevanhu vanoshanda mumaquarantine center vatizivi kuti ivo sezvo vachisangana nevanhu vakangowandawanda kudai vanogara vachitestwa sei.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva muri kugutsikanawo here navo?
Ndizvo ndambotaura pakutanga kuti izvozvo zvatitotaura kuti pa 1000 iri kutaurwa iyoyo ungatoshamisika kuona kuti more than 50% vanhu vari kutaura vevanhu vari kubva kunze kwenyika inyaya yekuti vanhu vese vanopinda munyika vari kundonzi ngati vatestei asi kana tikatarisa vanhu vari munyika chavo vari kutestwa toona kuti manumbers avo ari mashoma zvikuru uye nhamba dzevanhu vari kunzi vane utachiwana hwecoronavirus iyi muafrica tinoona kuti indikisa hakusi kuti chirwere hachipo kana kuti utachiwana hupo asi inyaya yekuti hurumende dzakawanda hadzisi kugona kutesta vanhu uye tiri kunzwa kuti hurumende dzakawanda dziri kuwana mari nerubatsiro rwokuti dziite matest aya asi hadzisi kutodaro dziri kushandisa mari iyi kuti dzigadzise zvimwe zvinhu kana kuti vaite zvinhu zvine corruption mukati saka tiri kutonyunyuta hatisi kugutsikana nenyaya iri kutoitika yekuti vanhu vari kutestwa zvakakwana here.
Vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusumuzi Suwanda vari parunare kusouth africa nestudio 7.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Vanochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi varambidza Studio 7 kutora nhau apo mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanga vachiparura urongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa. Urongwa uhu hwaitirwa pachinhu University of Technology. Studio 7 yanga iine vamwe vatore venhau vanosvika gumi nevana varambidzwa kupinda kuti vatore nhau. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanonzi vaudza vatore venhau ava kuti pane zviri kugadziriswa kuitira kuti vabvumidzwe kupinda kunotora nhau. Asi hapana chaitika zvekuti vatore venhau vanosvika gumi nevaviri ava vapedzisira vadzokera kudzimba dzavo. Asi vatori venhau vemakambani ari pasi pehurumende vabvumidzwa kupinda. Studio 7 yaedza kubata vamangwana panharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro veZimbabwe National Editors Forum Wanjabulo Ncube vashora zvikuru zvaitika izvi zvekurambidza vatori venhau kuita basa ravo. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokuzani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri paMorgan Tsvangirai House panguva yemapurisa nemasoja aramba kuti aive nechekuita pakatorwa muzinda uyu nechikwata chamuzvare Kupe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare rimwe remagweta MDC Alliance vaAlec Mchade hama vati vana chibvumirano nevaridzi vemuzinda uyu kuti vange vachiushandisa uye vasvitsa affidavit rava Ian Makone avo vati mugwaro iri mudhuri uyu uri maoko MDC Alliance. Vamchade hama vati nekudaro chikwata chamuzvare kupe chinofanira kuti chibve pamudhuri uyu. Izvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda navamuchade hama panyaya iyi vachauswaramba.
Hapana asingazive kuti anofanha kunge ari paharvest house ndiani. MDC Alliance inotungamirwa navachamisa inozikanwa ndo yanga iri paharvest house, ndo yakabata harvest house. Zvozikanwa zvakare nenyika yose vakazoona wani pamaonline pasocial media vakaona wani mapurisa nemasoja nemayouth vari paharvest house musi wa 4 June. Isi hatizive zvedu kuti mapurisa kana kuti masoja vaiite ipapo, asi chatoziva ndiche kuti vegurupu rana Tokozani Kupe nana Monzora vakabreka vakapinda muharvest house usiku, vakarova vakanga varipo, vakavakanda panze, vakaita take over. Zviri kungoonekwa nemunhu wese zvakaitika musi wezozikanwa. Haizi nyaya yatingataura muchivandi. Chatisingangozive chete ndechekuti masoja nemapurisa vaiite ipapo.
Asi gweta ramuzvare kupe valove more madhuku vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo, vachiti muzinda uyu unofanira kuramba uri mumaoko amuzvare kupe sezvo varivo vane masimba, sezvo chibvumirano chiripo chiri chibvumirano pakati peMDC yakasiyiwa namushakabvuva Morgan Tsvangirai inove iri kutungamirirwa namuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatongamire bato iri. Vamadhuku vatiwo MDC Alliance yauya kudare nemaoko akasviba mushure mekunge magweta eMDC Alliance asvitsa kudare magwaro anga achitsoropodza mutongo wesupreme court. Magwaro aya anga achiti dare resupreme court riri kudyidzana nezanu PF zvakaita kuti vachamisa vanzi havana kusarudzwa zviri pachena. Vamadhuku vati mashoko aya haana kufanira, saka MDC Alliance inofanira kugeza maoko ayo achene isati yauya kudare.
Tanga richiti vauya kudara nemaoko akasviba nekuti vatinga vanyora pane dokumendi rapinda mapepa emucourt avari kutukirira supreme court vachiti supreme court yakaisa COVID-19 judgment and then also supreme court iri kushandiswawo nesangano rezano PF kuita zvinhu zviri kukanganisira MDC Alliance. Saka tanga richiti aiwa izvozvo kana vautanga kutuka supreme court kuvanodei ku high court. Ndonya yatanga takutaura, saka tiri kuna judge iyo kana wakuita kuti uri kumbovateerera for nhasi wakunge uri kubatsirana navo kuti vatuke chi supreme court. Saka ajaji anofanira kumbovati imbodzokai mozouya mageza maoko enyuwo.
Magweta anga akamirira masoja nemapurisa arambawo mashoko ekuti vechidiki vakatora muzinda uyu kuuyisa mumaoko amuzvare kupe. Vakaita izvi vachishanda nemasoja nemapurisa. Magweta aya ati masoja nemapurisa haana zvaakaita musi uyu, achiti masoja nemapurisa aingovewo mudhorobha achichengetedza runyararo maererano nezvakadzikwa nemutungamiriri wenyika pakuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19. Magweta aya atiwo mapurisa nemasoja haana nechekuita nekunetsana kuri mubato reMDC. Mutongi wedare vaDavid Mangota vati vachatora mutongo muzuva ravasina kutara. Zvichakadai vaMangota vati vachaenderera mberi mangwana nekunzwa chikumbiro chevashandi veMDC Alliance avo vakaenda kudare vachiti vanoda kuti vanhu vakatora muzinda weMDC uyu vabve pamuzinda uyu kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avo. Izvinotevera kuziviswa kwaitwa dare negweta revashandi ava vaChris Mike kuti vanga vasati vawana nguva yekuverenga magwaro ekupikisa chikumbiro ichi abva kumagweta amuzvare kupe. Kunetsana muMDC kwakatanga mushure mekunge dare resupreme court ratura mutongo wekuti muzvare kupe vafanotungamira bato reMDCT yavatsvangirai pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi kutsvaga achatsiva mushakabvu. Izvi zvakaita kuti vamwe vakaita sava Elias Mudzuri vaMorgan Komichi navaDouglas Monzora vabvume kutevedzera mutongo uyu, vamwe vachiramba vachiti MDC Alliance ratove bato rakazvimirira uye bato iri rakatoita Congress yaro kwa kasarudzwa vachamisa kuti vatongamire bato iri. Muzinda we MDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai biti na va Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mekunetsana nevaive mutungamiriri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti na vamangoma vanonzi vakaenda nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato zvemumatunhu zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLiphonic Enterprises iyo yaive navabiti vamangoma na vaFortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani yeHarvest House Private Limited. Vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber na Reverend Tim Neil. Panguva iyoyo ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mumwe murume anoita nyambo dzake dzaanobudisa paYouTube ari kufarirwa zvikuru nevanhu vakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ndiri kwamuri ndakaona matisa papa, mukaisa China papa, mukaisa Russia, mukati tiri vamwe, mukati tama pukinyu. Haibodo, imi nesu ndisu tiri papa. Vanhu vakanetsa vakomana vanouya, ndakaona imi muchitoro vakomana vachipinda. Manditi, kati hai, godo, hapana ugona unodarika. Hai, regai ndikukurukotedzei ipapo. Uye ndakakuonai zuro makabata Bhaibheri ndikati munoziva Jehovha, muri mutungamiri anoziva, mutungamiri anoziva kuti pano pasi.
Uko kutaura kwaVictor Tinashe Mpofu anozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Doc Vikela achitevedzera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi Mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vhidhiyo iyi nemamwe ane chitsama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vamunangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo, Doc Vikela anotevedzera vamunangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo, kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsApp kachiti kanoita nekudya mbambaira.
Hanzi pabva zinopamira renda. Handiti fomu yetu wedu yakatisiya tikabvira pasikosana. Katai, chino zvinei chafa kwanani tambona. Handiti, ndichatura nguva hazvo, ndichatura nguva kuda 40 years or so kuti agopinda pachigaro ichocho. Handiti kuna mama kavari pamberi kufa vamuhukana. Handiti, asi takamboona Zulia, iyuthi rakasimba. Youth rinoziva charakamirira, youth rinoziva kwarinoenda, youth rine purpose.
Akatanga kuita zvenyambo aine makore makumi maviri nemaviri, asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikoro chandingati ndakaenda, asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare matsimba avo pavakafamba zvoro vati panofambika.
Doc Vikela anoti vamunangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura, uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda, saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Pese pavanopa speech yavo vanenge vakatotegera kusekesa vanhu. Munguva anoti Rashkei mukuru, asi vanomboposha voti pampasingadi kusekesa vobva vasekesa. Saka zvakadaro izvozvo zvekuti zvakangotora imi kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kuto create a character yakangodaro. Handiti inoita izvozvo, but iri character yayo tongoipawo zita rekuti vakuru, vanhu votodi, vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vamunangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo. Asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba, asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere pamadhuze nomunhu akaita somutungamiri wenyika savakwanisi nokuti hofisi yava gere huru. Saka isusu savanhu vanogona kutevedzera nemunemu pakuita madrama kwedu ndakaona kuti kondika vatevedzera kuti vanhu vaseke.
Zvinorevei kuti Dr. Vikela anokwanisa kutevedzera vamunangagwa asina njodzi yaanosangana nayo. Dr. Vikela anoti uyu mubvunzo unonetsa kupindura.
Zvinhu zvinosiyana. Inisa munhu anosekesa vanhu andikureva nhema kuti nditi vakashota vakanaka vakashota vakanaka. Vanhu vari kuchema. Kuchema kwavanhu kune zvakunotoreva, kune mutsindo weutongi hwava munangagwa neutongi hwava Mugabe. Handiti asi inini somunhu anosekesa vanhu ndichiita basa rangu handisati ndasangana nekuhlihlidzirwa kwatakambosangana nako vaMugabe varipo nava varipo. Kuna vamwe vatinosenza navo vakasangana nezvavakasangana nazvo zvinhu zvinotivhundutsawo asi hatingaregi zvekuti vanhu vanakigwe kupa vanhu kuhla kwezheve nekuhla zvatisati taona.
Dr. Vikela uyo ane mudzimai nevana vaviri anoti kuita zvenyambo ibasa rinotomuraramisa. Akawana mubayiro wekutanga muna 2015 muchikamu chenyambo weNational Arts Merit Award kana kuti NAMA. Ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uye anoshanda nevamwe vechidiki vaanoona vane chipo vaari kudzidzisa basa iri.
Kungosekesa vanhu koga hakuraramisi. Pandakaungwaru kekuti kana tichinge tabva paya pamberi pavanhu taseri koko. Chii chatingaita tiri ikoko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso zvichiunza mari zvichiunza zvokurya pai mumba. So munoona kuti inini nditori nekambani inotodzidzisa vechidiki komedi inotopromota makomedi shows.
Panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana siyana avakatarisana nawo, Dr. Vikela ndomumwe wevanhu vari kubatsira kuunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Starangu dinetwa Richmond Talent Mutle. Ndinogara mumusha weEast View muno muguta reHarare. Onero wangu maererano nechirwere cheCOVID-19 takafanira kuti titevere zvatinoudzwa nemadhokuta edu nevakuru vedu vezveutano, zvakaita sekusenza masanitizer, kugeza nguva nenguva, kupfeka iyo mamask iwaya, ende takafanira kumapfeka zvakanaka mamask acho nokuti izvi ndiri kuongorora vanhu vazhinji vari kuaisa pachirevhu instead yekuvhara mino. Saka tiri kuita sekuti tinototya mapurisa pane kuti tishe kufane chirwere ichi. Saka ndinoona sekuti zvakafanira kuti tizviteedzere tisina unoti tisina mutongi kana mutariri. Uyezve ndandichifungidzira kuti maritenis ari kubva kunyika kunyanya yeSouth Africa achengetedzwe nemasecurity forces edu. Tisaite macases yekuti they end up vakutiza mumaquarantine center mevari. Izvozvo zviri kutipa dambudziko nokuti vanhu ivavo tinenge tisingazivi kuti tiri kuya tozogara navo mudzimba, votipa totapurirana zvirwere. Saka vanhu ivavo vanofanira kuchengetedzwa, uye nzvimbo dzavari kuchengeterwa dzinofanira kunga dzakanaka ende vechitestwa from time to time. Vasina chirwere chacho vochengetedzwa vega, vanacho chengetedzwa vega. Nokuti ndiri kuona sekuti pavanogara vari mumaquarantine center ndomo vari kutapurirana chirwere umomo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
nhau dzemitambo. Aimbotambira Black Mambas neSporting Lions Filimon Mutya Kureva anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatso kugona mutambo wenhabvu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakore achamba nhabvu. Michael Okariati anoti panyaya iyi.
Eze zvauya mushure mekunge mimwe mitambo yenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri venhabvu vanosvika kana zana chairo. Vanotungamira mutambo uyu vari kushushika nakuti sei vateveri vemutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma pamutambo wega wega. Asi Mutya Kureva uyo akambotambira zvekare Dynamos anoti minduro iri pakuti nhabvu yemunyika muno haisisina shasha dzinotamba zvinonwisa mvura dzinodaidza vatsigiri vakawanda kumitambo yebhora.
Ndinoona kwaliti chaiya panhabvu yemazuva ano hapachina, tichienzanisa nenguva yataitamba isu. Mazuva ano pureya kungotamba zvakanaka kwenguva pfupfupi akutoenda kusouth africa, zambia kana tanzania. Semuenzaniswa mukomana aitambira chicken in football club Clive Augusto akatamba 14 games ndokugowesa 14 goals pamwedzi mitatu akatosiya akaenda kusouth africa. Saka ndiri kuona wese angotamba zviri nani chete akuenda kunze kuteera mari.
Mutya Kureva anoti nhabvu yemazuva ano haifananidzwe neyekare nekuti yemazuva ano haichanakidza zvekuti vateveri vemutambo uyu vave kupedza nguva vachidya nzungu nekutaura nyaya apo vanenge vari munhandare.
Nhabvu yataitamba ndinoona iri kumberi zvakanyanya kune nhabvu yaakutambwa mazuva ano. Chikonzero mukada kutarisa chero magoz aakunwiswa mazuva ano pasizini imwe chete nenguva yataitamba musiyano wacho wakakurisa. Iye zvino mutambi anohwina awadhi yetop goal scorer iye aine 14 goals sizini yose semuenzaniso. Asi magoz iyaya ainwiswa nemunhu mumwe chete pahalf sizini munguva yatakatamba kondo wakakurisa zvakanyanya.
Mutya Kureva uyo anorairidza nhabvu pachikoro cheHartman House anoti pari kudiwa shanduko huru kuti nhabvu yemuno isimuke zvekare.
Hongu ndinoona paine musiyano uripo wakakurisa kunhabvu yaakutambwa mazuva ano nenhabvu yataitamba mazuva edu. Nauhombe ndinofunga kuti dai vari kutungamirira nhabvu pari zvino vagona kudzosa Junior League yaiveko tichikura yatakakura tichitamba, vodzosa zvagare reserve league yakanga iriko mazuva iyayo yatakakura zvetichitamba. Ndinoona kuti vakaita izvi zvingagone kuita nhabvu yedu kuti nhabvu yaari kutambwa nhasi igone kuchovhera zvishoma pane nhabvu yaitakatamba mazuva edu. Nekuti munguva yatakakura isu munhu aikura kubva kumajuniors achikura dzamara asvike kumusoro. Zvino nhasi uno tinotonzwa kuti majuniors kana kuti inonzi reserve team haibvumidzwi kuti itambire munhandare inenge ichashandiswa nefirst team muzuva iroro.
Mutya Kureva ndiye aive mutevedzeri wapasuva kubva muna 2012 kusvika 2014 ndokubatsira Dynamos kutora mikombe yeleague mitatu yakateverana. Pamazuva ake Mutya Kureva akatamba nevatambi vakaita saMemory Mucherahowa, Desmond Maringwa, Makwinji Somapiri, Masimba Dinyero, Lloyd Mtasa napasuwa wacho. Mutya Kureva oyo ane makore makumi mana nerimwe chete akaroora Pride Jambaya uyezve vane vana vasikana vaviri nokutenda nakupa kwashe nevakomana vaviri aita Ishe na Atipa Ishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvose zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri weMorgan Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.